Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 3/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowandudza mamwe makurukota avo.
Vasvika vatorwas apa vakanudza mashoko okuti ini handai gona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiri wenyika ino.
Mupunga wakapiwa vanhu nemutungamiri wenyika wobiwa nedzimwe nhengo dzezano PF kumasvingo.
Tirangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu, uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vaimbove mukuru wezrp vagodwin Matanga nhasi vatambidza matomu zviri pamutemo kuna vasteven Mutamba, asi vamwe vachishora mabatiro avakaita basa. Iyi ndiwe mumwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavandudza dare remakurukota avo vachidoma vaJulai Moyo segurukota rezvemhando dzemoto. VaEdgar Moyo vanga vari gurukota rebasi iri vatora basa ranga richiitwa navaJulai Moyo rekuva gurukota rezvemagariro evanhu akanaka. VaMnangagwa vakavimbisa kuti vachavandudza dare ravo remakurukota vachibvisa vanga vasiri kubata basa nemazvo. Nyaya yemagetsi iri kunetsa zvakanyanya munyika zvekuti akatombodzimwa paiparurwa urongwa hwebhajeti regore rino mudare reparamende negurukota rezvemari waMutole Ncube ivo vaMnangagwa vari mudare iri. Mashoko ekuwandudzwa kwedare remakurukota aziviswa kuvatori venhau nemunyori mukuru wedare remakurukota Dr. Martin Rushwaya. Zimwe nhengo dzebato rezano PF dziri kupomerwa mhosva yekuba mupunga waifanirwa kupiwa vanhu vemuchiredzi Central vari kuyaura nenzara. Mupunga uyu wakapiwa nhengo dzedare reparamende nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti upiwe kuvanhu nenhengo dzedare reparamende neSenate. Izvi zviri kuita kubatsira vanhu vakatarisana nenzara munyika kunyanya varombo, chirikadzi nevakaremara. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri wechiredzi Central mudare reparamende vari nhengo yechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC varopafadzwa makumire vaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mupunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yechiredzi South vaJoel Stole veZANU PF mushure mekubatsirana kutakura mupunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mupunga uyu vakarambidzwa nevatsigiri veZANU PF vaitungamirirwa navaFrancis Moyo, avo vavakakunda musaradzo vachiti vanopikisa vangapiwe sezvo vakabva kuna vaMnangagwa.
Vakasvika vari paholohouse apa vakandudza mashoko okuti ini handai gona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi hari gamuchiri vaMnangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo, asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa, asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvii zvingadai zvakaitika kwa ndiri mpunga uyu wakabiwa nenengo ze msangano weza MPF zishishanisa zisari mtunga miri wenyika kuti wago shatisa chimiro chavo mkatine wadu mno mchirezi
wastole varamba kuti waka chingide swa mpunga na wama kumire
nakazumbura makripa huko nyora ina ndambu maona ira cheche musosa mije nakazuona
asa makumire varamba waka mira nere kuti waka bataniza mari mari nengo zepara maine zekuchirezi ina waka badara gonyeti zikawea ni mpunga ndogu sia mudura nochengete zura zunu rawa stole Sagaro weza NPF Maswingo wa Robson Mafenyingwa wati nyaya iya esati ya shuka ku office kwa avo
ndakato wawo msosho wa miti hapo ndikato nyorida wakuma na ukuchirezi kutu wani piwa feedback wa sato wani pa kwa ringo msosho wa miti ya nandakona zuti MP wacho wakatora nyaeza kwa msosho wa miti ya emu ereka hindi te follow up ndiwe angu tushakambu ufamba se
mutauriru wa mapulisa muma swingo inspector kudakwashe dewa wati awasate wa sumwa nezwe nyaya ii waka wimisa uzotipa zizereka na wabata mapulisa eku kamba ya kuchirezi mungwe mtunga miriri wetri pusi muma swingo senator Godfrey Madzikanda washo ropo za batore zan pia wachiti aremekezi mtemo
batili zanu bini zanu weziwa kuti haiite veri mtemo hai respect protocol itongori dambu ziko saka we live with it itchiziwa kuti ma rights edu alikutsikwa siko
nengo zeze paramende saka puwa matani mana mpunga wakwa bakuna wa mnangawa kutiwa gowele wanu mzimbo zavo sabano mirira mdarele paramende wa mnangawa wakati uo awatenderi kutipaitu weze matongere wenyika mwenyeze gowele wakwe wanu chikafu asi sangano wakasu mirira roga resi mabo peace project raka bulisa mkwaro rinora zakuti wanopikisa wargo nyimwa chikafu kunyanya kumaruwa izi zino nziru kuitika kunzimbo zakata se Vungu Maswingo North Pikita East Good Central ni kwa mtare North mune ime onyaya nengu yebato reza ni PF chimirira uzumba wawirira nai mchemwa na kanzula watu 15 vandolezi chipindu maka miso pambiri pedare le magistrate Muharare wachupomi wa mosa yekuba ufu kwa hengi wapi wa wanu nemu naraunda mavo ni ime kambani zishiri wa yeku China urumende inoti vanu anosika mamiri wani mafumbamwe wakatasa na nenzara nyika yose naka mira studio 7 Maswingo ntini Godfrey Mtimba
Vaimbowe mukuru wemapurisa waGodwin Matanga nasi vatambidza matomu zviri pamutemo kune mumwe vaimbowe vatwedzeri vavo vaStephen Mutamba vachiti vave kuenda kunorima kupurazi ravo Costa Nkomo anotipanya inotevera
Vamatanga vakaendeswa pamujikandigere nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa avo vakati vakashandisa bumbiro remitemo rinotara kuendeswa pamujikandigere kwemukuru wemapurisa vachitaura paurongwa wekutambidza matomu kumukuru wemapurisa mutsva vaStephen Mutamba vamatanga vati nyaya dziri kutaurwa pamadande mutande dzekuti vakadzingwa basa uye vange vave kurambira muhofisi manyepo
I was properly served by the President of the Republic of Zimbabwe His Excellency
ndakanyorerwa ndikapiwa gwaro rangu rekusiya basa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo nguva yangu yekuenda pamushandigere yange yakwana
mashoko ava matanga aya anotevera mashoko ekuti vamatanga vanga vachienda kubasa kunyange vakaendeswa pamujikandigere kutanga kwandira 1/2025 izvi zvakapa kuti mutauri wemapurisa vaPaul Nyati vaudze veruzhinji kuti vamatanga vanga vasisiri mukuru wemapurisa uye vamutamba ndivo vange vava panyanga kubva musiwandira 1/2025 vachitambira matomu ekuvamukuru wemapurisa munyika vamutamba vatenda vamatanga vachiti vakaisa hwaro hwakanaka uye vane pekutangira pakanaka vachitiwo vane tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo
Ndine tariro yekuti tichagona kuvaka uye kutungamira mapurisa anoterera mutemo uye asingaiti zvechoko muhomwe
kunyange hazvo vamatanga navamutamba vapa chimiro chemapurisa chakanaka vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muchipurisa sezvo muine huori neumhondi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vamatanga vasiya nhoroondo yakaipa muchipurisa sezvo vaishandiswa nezanu PF kudzvanyirira vanopikisa hurumende.
Vanorangarirwa nenyaya yekuponda nekurwisa vanorwira kodzero dzevanhu mumastreets, asi vaizvo vachizviita pamwe chete dzimweni dzenguva nemauto, vachirambidza vana vezimbabwe kuratidzira kana vaenda kusungwa kwavai nawo. Vamatanga vanotungamirira mapurisa, vaitungamirira mapurisa aityora constitution zvachose.
Mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika vatapona Shechiriga vatiwo vamatanga vasiya ronda risingapore pahunhu hwemapurisa.
Vazhinji vakahwina nyaya mumatare mushure mekunge varohwa nekumbunyikidzwa nemapurisa, zvikuru sei panguva yecovid-19 apo mapurisa paairova vanhu zvisina tsarukano, uye panguva yemademonstrations kana nenguva dzesarudzo chaidzo. Tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu, uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vamunangagwa vakazivisa muna zvita kuti vamatanga vachapedza basa ravo musi wazvita 31/2024 vachienda pamudyandigere. Izvi zvakaziviswa nyika nemunyori wedare remakurukota vamatini rushwaya. Apa ndipo pakaziviswawo nyika kuti vamutamba ndivo vachange vave mukuru wemapurisa kutanga musiwandira 1/2025. Vamatanga vakaitwa mukuru wemapurisa muna 2017 mushure mekunge vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri vabviswa pachigaro zvichitevera kubviswa nechisimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vamatanga vanga vava mukuru wemapurisa wechitema wechina zvichitevera kugadzwa kwavawiridzai nguruve muna 1982, vaHenry Mukarazhizha muna 1985, vaChihuri muna 1993, avo vakabuda munyika mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro. Urongwa hwanhasi hwapindwawo nemukuru wemauto vaPhilip Valerio Sivanda, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, gurukota zvemukati menyika vakazembe-kazembe, gurukota rezvevasori vaLovemore Matuke nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, echino chidziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu, uye nepa Facebook page mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kwene vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Vamwe varimi vekuHurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti vanotambira kurudziro iri kupiwa nesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union yekuti vangwarire makonye anozivikanwa nerekuti armyworm, ayo anoparadza zvirimwa ave kuonekwa mune vamwe matunhu emunyika. Mumwe murimi wekuHurungwe vakudzai Gasho vanoti varimi vemudunhu mavo vakaziviswa kuti mushonga wekupedza makonye aya vatoveko kumadepo eGrain Marketing Board. Makonye aya ave kupararira zvakanyanya mudunhu reMashonaland East achidya zvirimwa zvakaita sechibage, gorosi nemhunga. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaGasho.
Nhau iri kutaurwa neZimbabwe Farmers Union yekuti kungangotarisirwa kuti kuchaita makonye akafanana nearmyworm panguva inoteera inhau yatagara taparurirwa zvakare nehurumende chifanwa advisedwa nemanaivi emwaka emvura kuti ichange isina kunyatsoti tseketu, uyezve tichifanwa kutaurirwa kunzi kuchagona kuita makonye netumwe tuzvirwere tunokonzerwa nekushomeka kunogona kuita mvura kana kuwandisa. Hurumende yakaedza kuita mitigate dambudziko iri, vakaisa mishonga mumaGMBs yakafanana nana Lambda, mishonga yemakonye, kuti kana dambudziko richinge rapinda rikasikirwe kunye risati rawanda. Saka madhumen eRx ari kunzi ashande pamwe chete nevanhu, uye vanhu vari kukurudzirwa mafamazi kuti vakasire kumhangara kumadhumeni kana vachinge vasangana nemakonye aya mukati memunda kuti vakasire kuti vaite disbursement yemushonga yatofano iswa muma GMBs parizvino.
Imi muri kurima zvirimwa zvipi mwaka uno uyezve zvii zvamuri kuona parizvino takatarisa nyaya iyi yeamiwem?
Mwaka uno ndakarima 40 hectares dzefodya dzaakuda kuenda pa-curing stage in the next week. Tinenge tichisangana futi nemakonye tichiisa mushonga mufodya imomo. Uyezve ndiri pakati pekudyara chibage, mvura yatinoonekei kuuya, saka ndiri pakati pekudyara 50 hectares dzechibage dzatisaramba tichimonita sekurayirwa kwatinenge tichitwa nehurumende kuti tirambe tichinyanya kuongorora zvibage zvedu kuti mapinda here chipfukuto chinonzi amiwemu. Kana zvichinge zvadaro takanzi tinokondata maaccess officers, asi mushonga yakatouya yaamo muma GMB yose, madepot ese ema GMB vagadzirira kurwisana neamiwemu iyoyi. Kunyange vakapiwa zvekurimisa vepfumbudza masmall scale farmers vari kunzi vachange vachikwanisa kuwana mishonga iyoyo muma GMB zvichienderana nenzvimbo nenzvimbo kuti inenge yava affected zvakadii.
Zviri nyore here kuwana mishonga iyi?
Mishonga iyi zviri nyore kunge tichiiwana semawanira atinoita mainputs ekurimisa kuti anoitwa zvese zvinongoiswa muma GMB. Kana uchinge waongororwa nemudhumeni kuti nzvimbo yawauri iri affected neamiwemu, unobva wanyorerwa tsamba nemudhumeni woenda pa-GMB onokolekta mishonga iyi. Tiri kutarisira kuti sezvo hurumende yapanogadzirira mwaka usati watanga, hakuna zvizhinji zvichazonyanya titinetsei kana nguva ichinge yasvika.
Murimi wekuhurungwe kumashonaland west vakudzai Gasho vachitaura namavhilasi Mushanganya uye westudio 7 vari kuhurungwe. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhomba dzekorera dzinodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.1 million dzasvika muSouth Sudan, umo hurumende yaparura chirongwa chekuidonhedzera kuzvikamu zviuru makumi masere nezvitatu kubva muzana zvevanhu vemunyika iyi. Asi kupa vanhu nhomba iyi kunonzi kuchanetsa sezvo dzimwe nzvimbo dzichinetsa kusvika. Vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakafa nechirwere ichi munyika iyi, uye vamwe zviuru gumi nezvitatu vabatwawo nacho. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga. Makateerera kustudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. VaJimmy Carter, mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nepfumbamwe, vakashaya musi wa29 zvita 2024 vari kumba kwavo kuPlains kuGeorgia vava nemakore zana. Vakatevera mudzimai wavo wemakore makumi manomwe nemanomwe, amai Rosalyn, avakashaya muna 2023. Basa ravakata mukushandira hurumende rakatanga muna 1943 semuuto wemumvura vari kuUnited States Naval Academy. Vakazoshanda mungarava dzese dzeAtlantic nePacific vasati vasarudzwa kuti vapinde muchirongwa chepamusoro-soro chekushandisa zvombo zvenuclear vari muchikepe chinoshanda chiri pasi pemvura kana kuti submarine. Mugari wekuGeorgia uye vari nhengo yeDemocratic Party, vakata vakasarudzwa kuva gavhuna wedunhu ravo muna 1970. Vakaenderera mberi nekukwikwidza nekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika muna 1976 vachikunda vaive mutungamiri wenyika vaGerald Ford veRepublican Party. Vakata vakashanda temu imwe chete vasati vakundwa musarudzo yavaitsvaga kusarudzwa zvakare muna 1980 navaRonald Reagan, zvichinyanya kukonzerwa nekukundikana kwavo kuita kuti zvizvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri zvakanga zvatapwa nevechiIslamic vemuIran vaburiswe muutapwa. Chikuru chakaitika munguva yeutungamiri hwavo kwaive kunyoreranwa kwechibvumirano che1978 Camp David Accords, chinove chibvumirano cherunyararo vakata chavakabatsira kuyananisa pakati peIsrael neEgypt. Chibvumirano ichi chakaita kuti mutungamiri weEgypt vaAnwar Sadat nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaMenachem Begin vava nemubayiro weNobel Peace Prize muna 1978. vave nemakore makumi mashanu nematanhatu chete pavakasiya ofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office vakata vakazopedza makore makumi mana aitevera vachiita basa rekubatsira vanhu iro ravakawana naro ruremekedzo rwepasi rose. Kwemakore iwo naamai Roseline vakakwanisa kuwanikwa vachizvipira nguva yavo kuvaka dzimba dzevanotambura nesangano risingaiti zvemari reHabitat for Humanity. Mukristu akazvipira weupenyu hwese vakata vakadzidzisawo nekutendeka vana vekereke nemusi wesvondo wega wega kana kuti Sunday School kwemakore akawanda pachechi yavo yavaipinda kwavaigara kuPlains. Pasi rose vakata vakacherechedzwa mushure mekuve mutungamiri wenyika kwavo nekusimudzira zvisungo zverunyararo kunenge kuine makakava nekuendesa mberi utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu zvikuru kuburikidza nesangano reCarter Center iro ravakavamba ivo nemudzimai wavo pavaivi paEmory University kuAtlanta muna 1982. Vakata vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize muna 2002 nekuda kwekuedza kwavo kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu nerunyararo munyika dzakaita seEthiopia, Eritrea neHaiti. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakarumbidza vakata vachiti murume ane hunhu hukuru uye ushingi uye tariro. Vakatiwo netsitsi dzavo nekumira muchokwadi vakashanda kupedza zvirwere, kuumba runyararo, kusimudzira kodzero dzevanhu, kukurudzira sarudzo dzakasununguka uye dzakachena, kugadzirira misha vasina pekugara uye kugara vachirwira vanoshaya pakati peveruzhinji. VaBiden vakati vakata vakaponesa, vakasimudzira uye vakachinja upenyu hwevanhu pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 na Studio 7 na Mbusei anamukoma Junga anamukoma Blessing. Yes, 2025 gore riri radza kuti muno muSouth Africa zvichanga zvakaoma mapurisa mamaisira ari kuita anhuka hazvisi kuita tashatirwa nekusimudzwa nemapurisa ichipinda mwese mumashops umwe ichitare mashona ega ega. Yes, pakashata pakashata takutotya kuti totofambirepi because murodhi mwacho hamusi kufambika mumacomplex mwacho mumabasa mwacho hamusi kushandika nenyaya yepolisi. Yes, ndotenda hangu tili God knows best ndiri pano paPretoria.
Hello Studio 7, ndaibvunzavo kuti zvinoitavo here vavo zviri pamutemowo here zvinenge zvichinzi munhu anenge ana baba vake vakapiwa munda kuma1960s kanzuru youya yonditorera munda wababa vangu yopa umwe munhu minda ine mapemits, zvinoitavo here pashure pekunge uyo unozviti ari kukanzuro wacho apiwa fufuro? Ndozvandaikumbirawo kubvunza hama dzangu Studio 7 kuti kana huri uori hwadai hwatekeshera kudai isu tichitarisirwa kuti tiitewo sei. Ndatenda hangu.
Studio 7 makadi zvenyu, ndoda kuti nditsanangure maererano nekuwedzerwa kwamakore emacivil service. Haisi nyaya yekuti government iconcerned newelfare yemacivil service but inyaya dzesecurity dziri kuitiwa for 2030 kana 2028 elections. Kozi nyaya iripo ndeyekuti idzi unoziva kuti vanhu varipo vari kumusapota vakuru vari musecurity sector by then vanenge vatodarika 65 years. Saka uku kuda kuwedzera makore avo kuti vange varipo aini kachizobata vanhu nokutsikirira sezvakaita pana Chief Justice Malala. Mutemo ukazviringidzwa ukakanganisiwa zvichida kuti zvisuti chirongwa chezanupf. Saka nyaya iripo haisi yekuti makapteni, mameja, maprivate, maw2 etc kuti vabhenefiti. Magenerals anenge aripo kuti azokomanda ivavo vari pasi kuti vachitsikirirana vachirova mapabata henu.
Studio 7, Studio 7 makadi ana Jonga, votibvunziraiwo vana Farai Marapira avo vanogara vachitaura kuti muZimbabwe demokirasi mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani. Tibvunzirewo kuti vana mufundisi Mashaya avo vakafa zvakafamba sei, ndiani akasungwa, takamirira maresults, tichakamirira nyaya iyoyo, tikuda kuiziva. Studio 7 tibatsirewo ipapo, mutibvunzirewo vana Marapira kuti mutemo wavo unoti hautarisi kuti wabuda mbamani uri kushanda sei.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vedu. Tumirei mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Aimbova mutambi uye murairidzi akavo zvakare manager wechikwata cheDynamos Richard Nyoka Chihoro akashaya. Chihoro akashaya nezuro mune chimwe chipatara chemuHarare uye urongwa hwekuradzikwa kwake hausati hwaziviswa. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemumwe muimbi anobva kuZimbabwe asi achigara muBotswana, Tawanda Benson Kasaira anozivikanwa neremagitare rekuti Dr. Tawanda, uyo anoti muna 2024 rakave gore rakanaka kwaari mushure mekusarudzwa semuimbi akakunda makwikwi eBotswana Musicians Union Awards. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Murikidza nekambo Cafe Club ako kakaimba nemwana wake anonzi Neusi makanaka Kaisara kana kuti Neusi B. Kaisara uyo anozivikanwa nerekuti Dr. Tawanda akapiwa mibairo mitatu pamabiko akaitirwa muguta reGaborone muBotswana munguva pfupi yapfuura. Kambo aka kakawina mumakwikwi eBest Single neBest Amapiano uye kakave kambo kakanetsa mugore ra2024 ndokupiwa mubairo weSong of the Year. Dr. Tawanda anoti kambo kanonzi Fair Club kakatambirwa nevanhu vakawanda nekuti kanotaura nezvemagariro evanhu mune zverudo. Mukati memwedzi mitanhatu kambo aka kave ne 6.9 million views pa YouTube.
Nziyo yatakaita Fair Club yakabikwa neunyanzvi ikanyatsokwenenzverwa uyezve ine message yekuti inotaura izvokuti andichada Fake Love, ndakuda True Love. Ndoda kuti chiri kuita kuti vanhu vaurayane panyaya dzerudo, nyaya kunyeperana, kusava munhu akavimbika. Chechipiri inyaya yekuvanza masecrets akawandisa. Saka muchiona takazoimba tichiti no more Fake Love, saka vanhu vakazvitambira vakazvifarira vakazvida.
Dr. Tawanda uya nevana vashanu nemudzimai wake Buipilo Mogwera Kaisara uya anobva kumusha wemafike mudunhu reNorth West muSouth Africa. Anoti mwana wake ndiye ane izwi rinodiwa nevanhu zvakanyanya.
Zvainga iri pekutanga ndaimba ndega nezvakazoitwa naNeusiB. Handifungi kuti dai nzwi iyi ine mukurumbira, inga dai ngoronzi yekungonzwa hairi pasi mwana wangu NeusiB nevoice rake ndo rakanyanyodiwa nana Master KG, ndo rakaita kuti song iite mukurumbira.
Dr. Tawanda anoti shwiro yake kuona NeusiB uya ane makore 19 kuberekwa ava neramangwana rakajeka kwete mukuimba chete asi mukubika nekunatsurudza mimanzi. Asi kuti asvike pasvika apa Dr. Tawanda anoti zvanga zvisinyore achiti akatombo munhu anga asina pekugara paakasvika muBotswana achirara panomirirwa mabhazi muguta reGaborone. Izvi zvinotevera kumboshanda semunhu anochengetedza zvivakwa kana kuti security guard paimwe kampani aitenga nekutengesa simbi kana kuti scrapyard muguta reSelebe Pikwe muBotswana makare.
Takangosvikira ndichiita hood security guard ndobandazongoziviswa nekudzidziswa kune studio yanga iri muMukikwe ndomandakatanga kuzoshandira imomo.
NeusiB uya anoti akatanga kuimba aine makore mapfumbamwe anoti shuviro yake kushandura upenyu hwevanhu vazhinji kuburikidza nenzvo dzake nababa vake dzechitendero.
Ndirawo kuzova a successful person uye ndachinja upenyu hwevanhu vakawanda kuburikidza nenziyo dzegospel dzandinoimba.
Semubiki nemukwenenzveri wemimanzi, Dr. Tawanda wenyanzvi mukunatsurudza mazwi evaimbi vemazuva ano vemuBotswana uye basa rake paMega Best Studios rakaunza shanduko itsva uye mazuva ano kumimanzi yemudunhu ichibatsira vaimbi vakasiyana-siyana kuti vabudirire mune zvemimhanzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana.
Dini singirai madondo.
Neni jonga kandemiri, ntuchukuni kaiwo muna mu Washington DC, ntuchukusemi na ntungamili nkomo.